Sangano redu reAmalgamated Roads Union of Zimbabwe muzuwara nhasi rawanikwa tichinyora gwaro rataendesa kuMinistry yePublic Service. Watinoti ndo wanowa varungu wedu, vaemployer wedu. Saka taisa tsamba tichizivisa nekututumwa nekushaya muhoro webhonasi, uye tichivaraudza donzo redu rataatora rataudzwa nevatinomiriravo sekuti padarika mazuva 14 tichange tichimira mabasa, tichiratidzira nekumira mabasa.
Saka gwaro renyu ratambirwa sei kwamaendesa tsambai?
Pataendesa tsamba gwaro redu vaonekwa vavacharitambira vakadhinda, asi havana chavati vataura pane zvazvo. Saka pari zvino tamirira kunzwa kuti ivo vachati kudii, vachatiudza here mazuva chioni, nekuti nyaya iri kutonetsa inyaya yemadhesi achoni, nekuti mabhonasi edu anouya zvaii.
Tiri kunzwawo kuti semasangano anomirira vashandi munenge mave kusawirirana pamusoro penyaya dzemari. Mamwe masangano anonzi aakubvuma kuti hurumende haina mari, saka zvaakureva kuti hamufanenge muchitora matanho pamusoro pemihoro. Zvakamira sei?
Zvokwadi, mukukurukurirana munogona kuwaniswa makakatanwa, asi musangano watakapedzisira watakaita ina vamangudya vachina Masa pamwe namai Mupfumira, masangano ose aivamo anomiririra vashandi vakaramba pane zvavakanga zvapromiswa nevanhu vatatu ava vakanga vauya. Asi mukudzokera, hatizivewo kuti masangano kuvamwe vanenge vadya vanenge vachiudi, asi isu kwedu tinomira nedonzo iroro rimwe chete ratawirirana kuti hatisi kudzokera kumashure kusvika isu tapiwa mabhonasi edu, taudzwa kunzi mabhonasi edu tinoawana rini, nekuti izvi zvinhu zvatakawindiswa uyezve takatozvigarira.
Mamwe masangano ari kuti iwo pamusoro peurongwa hwenyu hwekurangwa mabasa uku?
Mamwe masangano akangomirira kuti zvakataurwa mumiting yatadarika neministry yekuti musi wa20. Zvino isu tiri kuti vanhu ava matoti, vanhu ava vari kuda kuti tidzoke vachita nguva. Patodzoka tobva taita makakatanwa, tozonzi tosangana muna June, gore ratopera apa isu tichingotambura. Saka isu tiri kuti zvataurwa nevatinomiririra ndizvo zvatinowanisa tichaita panguva ino, ndo zvakanyanya kutikoshera. Saka isu tiri kumira nezvataurwa nevatinomiririra.